DC.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wemuvhuro 21 kukadzi 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirokwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Hwande ndiri muWashington DC ndichiti yezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Dambudziko ndorekuti kuwanda kwevanhu hazvire kuti vanhu vanopota, asi zvandanyatsoona meseji yacho yakabuda parari ndeyekuti aiwa muZimbabwe muna mapato maviri, kune ZANU-PF neCitizens for Change.
Dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti musangano wakaitwa nebato reCitizens Coalition for Change wakaratidza kuti Zimbabwe ine mapato maviri ezvematongerwo enyika.
Kunyoreswa kwevavhoti kunofanira kuti kunge kuri chinhu chakareruka. Hazvifaniri kuomera vanoda kunyoresa kuvhota kuti vange vachikwanisa kunyoresa. Zvinofanira kuti zvireruke. Saka kureva kuti zvimwe zvezvimwe zvinotarisirwa ipapo zvinodiwa zvacho ngazvinge zvirizvo zvinoitwa kuti zvive nyore kuti munhu akwanise kunyoresa kuvhota.
Masangano eZimbabwe Election Support Network neElection Resource Center anobatana mukubatsira vanhu kuti vanoerese kuvhota.
Ufumi hweCanada nohweAmerica hwakabatanidzwa kunge mapasha chaiwo akatosara pasi. Saka ufumi hwose hweAmerica hwakaafektwawo chaizvo. Zvinogona kusaonekwa ikezvino, asi nokufamba kwenguva tichatanga kuonekwa kuti aiwa mabhiriyoni namabhiriyoni oufumi anga akabatwa.
Nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kuvharwa kwemuganhu weAmerica neCanada kwakaitwa zvondorapera hakusati kwatanga kurwadza vagari vemuAmerica. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Nemusi wesvondo mutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaNelson Chamisa vakaita musangano webato rapo wekutanga muHarare pakauya zviuru nezviuru zvevanhu. Musangano uyu wakanga uri wekutsvaga rutsigiro rwebato ravo musarudzo dzemabielections mwedzi unouya. Vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti musangano uyu wakabudirira zvikuru kana pachitariswa uwandu hwevanhu vakaenda kumusangano uyu. Vanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vanoti chinovanetsa ndechekuti uwandu hwevanhu vanoenda kumisangano hahuenderani neuwandu hwevanhu vanoenda kunovhota. Vachiti vachamisa vaifanirwa kukurudzira vatsigiri vavo zvakasimba kuti vaende kunonyoresa kuvhota kuti vakwanise kuzovhota. Vachiti musangano uyu wakakwanisa kuratidza kuti muZimbabwe mune mapato ezvematongerwo enyika maviri chete.
Vachitaura kuzuru nezuru zvevatsigiri vavo Zimbabwe Grounds kuHighfield vachamisa vati bato ravo rakatsvaga nyanzvi dzekuongorora gwaro revavhoti uye havasi kuzorega Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC ichibera sarudzo.
Declaration yandauya kuzoitaura ndeyekuti munyika muno we will never allow an election that is rigged.
Vatiwo Triple C ichaidza zvese zvainokwanisa kudzivirira kubirwa kwesarudzo uye vati rwendo runo kana sarudzo dzikabirwa vanhu veZimbabwe vachazvisunungura pachavo.
Saka panyaya yezek misafundu nezipanera chokutanga zipanera zvatinacho kuenda kunotarisa maprocesses ezek kuti anokomplaina nemutemo vakasatiterera tikuita malegal remedies asino zvanti makosi kunogona kusamamba zvakanaka we are our own solution kana zvanetsa ndokukumbira kuti yelo ngaimbotsukisa yelo ngaimboenda aimbonoyoraisa mustreet yelo ngaide inoyoraisa kuzeku yelo ngaide inoyoraisa
sachigaro wezek amai Priscilla Chigumba vanogara havo vachiramba kuti sarudzo dzinobirirwa vachiti vane humbo hwacho vauye nawo kwavari vachamisa vashora mutungamiri wezanu pf vaemarson munangagwa avo vakataura svondo rapfuura kuti mapata anopikisa haasi kuzofa akatonga zimbabwe vachiti vana vezimbabwe ndivo vachasarudza vatungamiriri vavanoda vati hapana chinotadzisa shanduko muzimbabwe vachiti mhepo yeshanduko yave kutenderera musadic sezvakatoitika kuzambia nemalawi vamunangagwa vakapika svondo rapera kuti zvakaitika kuzambia hazvidzokororwe muzimbabwe vachamisa vakurudzira vanhu kuti vanyorese kuvhota vachiti izvi ndizvo zvinoita kuti triple c ikunde musarudzo vati triple c ichinge yave kutonga ichawedzera varayiridzi nevashandi vese hurumende mari vachiti vanoda kuti vashandi vehurumende vashande vakafara vachamisa vati triple c ibato idzva uye vati utungamiriri huchabva kuvanhu vati vatungamiriri varipo vakasanokubata zvinzvimbo chete uye vanhu vachaziviswa munguva pfupi inotevera kuti utungamiriri huchasarudzwa riini
vanhu vane mubvunzo koleadership ichaita sei vamwe ndakaona kuda kuzanganisa leadership yekualiance neyekutripusi aiwa yekutripusi muchariwoye mamanje manje ike zvinoni vakasanobata zvigaro vatiri kuti makeeteka kusvikira tadzoka kwamuri kumacitizen tava nebumbiro remutemo movhotera vatungamiriri vamunoda
vachitaurawo pamusangano vagodfrey senengamu vebato refront for economic emancipation vati vanotsigira triple c vachiti ibato richaunza ashanduko muzimbabwe
asi tinoungana veruzhinji kuri kutaurwa zvinoita kuti nyika iende mberi tinoenda kunhimbe iyo yamutira mbidzi ndokusaka tauya pano kuti tiuye kunozokutsigirai president advocate chamisa Yes, we may have different ideologies, we may have different views on certain things, but one thing for sure is you are a force to reckon with.
Vachamisa vashandisa musangano sikuratidza veruzhinji nhengo dzichamirira bato ravo musarudzo dzemabyelection uye vati musangano wakaita sewanhasi uchaitwawo mumatunhu ese ari kuitwa sarudzo dzemabyelection utungamiri hwebato iri hwakasanobata zvigaro hunosanganisira vatendaibiti amai lenet karenyekore navajob sikala vapinda musangano wanhasi sarudzo dzemabyelection dzichaitwa musi wa26 mwedzi unouya kutsira nhengo dzeparamende nemakanzuro akafa kana kudzingwa basa pane zvigaro makumi maviri nezvisere muparamende nezvigaro zana nezvishanu zvinoda kuzadziswa mumakanzuro ndakamirira studio 7 muHarare ndini Godwin Mangudla
avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vakazvimirira vari Joyce Ngwenya vari parunhare kuHarare nestudio 7 masangano ezimbabwe election support network zesni neelection resource center erc anoti sezvo akazvipira kutsigira nekukurudzira utongi hwejekerere ari kutarisisa manyoreserwo ari kuitwa vanhu vanoda kuzovhota asi vachiti vari kuita basa iri vakazvimirira uye vasina bato ravakarerekera mukuru webasa musangano rinomirira kodzero dzevanhu musarudzo reelection resource center vasolomon bobos bunu vaudza studio 7 kuti basa ravari kuita nezesni richabatsira veruzhinji noruzivo rwakajeka nekukurumidza kuti vakwanise kunyoresa panguva ino vabobos bunu vanoti masangano maviri awa ari kutarisisa kuti zvose zviri kuitwa nenzira iri pamutemo
chatiri kuita ndechekuti tiri kungovandudza basa ratanga tagara tichiita tichiti tiite muonera pamwe chete saka zvimwe zvese zvatiri kutarisa ndezvekuti sarudzo hadzigone kuzongoive sarudzo pachezvadzo pane zvimwe zvichange zvichiitwa pakati apa zvatinoda kuti tinge tichitarisa tichiona kuti zviri kufamba here maringe nezviri mubumbiro remutemo Saka tatanga kutarisa nyaya dzekuregistwa kwevavhoti kana kunyoreswa kwevavhoti. Saka tiri kuongorora basa iri riri kuitwa neZimbabwe Electoral Commission. Takabatana neZimbabwe Electoral Commission, neZimbabwe Election Support Network, tichitarisa kuti zviri kufamba here zvichienderana maringe nezviri pamutemo unoenderana nezvekufambiswa kwebasa rekunyoreswa kwevavhoti.
Chikonzero chekuita basa rese iri ndechei, Rabobo Sibonu?
Chatingadi kutarisa ndechekuti kunyange ukaita mutambo wako pamusha, kana ingava kereke, kana ingava nyaradzo, kana chingava chii, haugoni kuita iwe uri woga. Unofanira kuti utori nevamwe vanouya kuzoukira vachiona kuti zvauri kuita uri kuzivambisa nemazvo here, uri kuita zvinoitwa, zvinotarisirwa kuti zvinge zvichiitwa here. Saka nekuda kwaizvozvo tiri kuitira kuti titarise kuona kuti pabasa rinenge richiitwa rese iri tiri kuenderana here nezvakatemwa mubumbiro remutemo wenyika kana mumutemo wesarudzo. Saka zvatiri kuita izvi ndotoda kuona kuti tiri kufambira mberi here tichienderana nezvinotarisirwa nebumbiro remutemo wenyika. Pamusoro paizvozvo tinoda kuti tizenge tichipawo vanhu vakafanana neni nenhau information kana kuti nhau zvinoenderana nekuti zvinhu zviri kufamba sei, kuitira kuti tigone kuzosangana vagari vese vana vese vezimbabwe vange vachiona information iri kuenderana neze voter registration munyika. Saka information iyi inenge yakakoshawo kune vachange vachimhanya mhanya kutsvaga vanhu kuti vanhu vaende vanorejista kuvhota. Saka na tikange tine information iyoyo tinenge tichizopawo zvekare kune vaye vanenge vasina simba kana kuti yatingati capacity muchirungu yekunge vachiona information yezviri kuitika munyika yese.
Ndezvipi zvamunoda kuona zvichiitwa kana kuti zvamunoda kuona zvadzikwa sarudzo dzisarudzaitwa?
Ndinofunga kuti chekutanga ndechekuti kunyoreswa kwevavhoti kunofanira kuti kunge kuri chinhu chakareruka. Hachifaniri kuumira vanoda kunyoresa kuvhota kuti vange vachikwanisa kunyoresa. Zvinofanira kuti zvireruke. Saka kureva kuti zvimwe zvezvimwe zvinotarisirwa ipapo zvinodiwa zvacho ngazvinge zviri zvinhu zvinoita kuti zvive nyore kuti munhu akwanise kunyoresa kuvhota. Ndo chimwe chete chatiri kutarisira. Tinotarisira zvekare kuti nzvimbo dzinenge dzichirejistirwa kuvhota dzinge dziri mudhuze nemunharaunda dzinogara vanhu kuitira kuti vanhu vasafambi zvinhambwe zvakati kurei vasati vasvika pavanorejistira kuvhota. Tinotarisira zvekare kuti kudzidziswa kwevavhoti yatingati voter education iye ivandudzwe zvekare kuitira kuti vavhoti vange vaine information yakakwana yekuita madecisions anoenderana nemaringe nekuparticipata kwavo musarudzo dzinezenge dzichiitika. Saka ndezvimwe zvazvimwe zvatiri kutarisirana takatarisa nyaya yevoter registration. Asi tinotarisira zvekare kuvandudzwa kwekushanda kwakajeka kweboka rinoita nezvesarudzo yatingati independence nekushanda kwayo kwakanaka nevainoshanda navo vemapolitical parties, mapuka anozvimirira ega atingati manani government organizations nevagari vemunyika yezimbabwe. Tinoda kuti basa iroro ringe richivandudzwa. Tichizotarisirawo zvekare kuti mitemo yesarudzo inofanira kuramba ichivandudzwa, haifaniri kuramba yakangogara iri pairi ipapo. Tirimo yatingati changing environment, context yedu iroramba ichichinja nguva nenguva. Saka nekuda kwaizvozvo tinoda kuti mitemo yesarudzo inge ichivandudzwa ichienderana nezviri kuitika panguva iyoyo.
Avo vange vari mukuru webasa musangano rinomirira kodzero dzevanhu musarudzo reelection resource center vaSolomon Bobo Sibonu vari parunhare kuHarare nestudio 7. Bazi rezveutano rakazivisa nezuro kuti hapana vanhu vakafa nechirwere checovid-19 munyika yose, asi vamwe vanhu 128 vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Izvi zvinosiya uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi munyika yose huchingova pazviuru zvishanu zvine 5386. Ukuwo vanhu vabatwa nechirwere checovid-19 kubva zvachatanga vava zviuru 233 zvine 352 kusvika pakupera kwezuva nezuro. Vanhu vabayiwa nhomba yekutanga yekudzivirira chirwere checovid-19 vakanga vave mamiriyoni 4,336,120. Vabayiwa nhomba dzose mbiri vave mamiriyoni 3,369,072. ukuo vabaiwa nomba yechitatu vave zvikuruzana nechimwe zvine mazana manomwe makumana nevashanu 101,745. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nomba yecovid-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Zvichakadaro, tabata vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera tikavabvunza zvavanofunga pamusoro pemamiriro akaita nyaya yecovid-19 uye mamiriro akaita zvino munyika.
Totenda Mwari kuti nyaya yecovid-19 pari zvino inenge iri under control. Kana totaura nenyaya yemamiriro ezvinhu ka inyaya inozadza bhuku. Hatingazvipedzi. Asi nyaya yeekonomi haina kumbomira zvakanaka, urombo hwawandisa muZimbabwe. Hazvina mhosva kuti wakafunda kana kuti hauna kufunda, urombo hwawandisa. Hapana anobetsera mumwe, nokuti tese tongori mubhasiketi rimwe chete reurombo. Haingave nyika iyoyo. Nyika yekuti izvo vanhu vanopfuma vega vanhu vari corrupt. Vanhu vanorama zvakanaka chete vanhu vanoita corruption. Haisi nyika iyoyo. Saka ndinoti kuhurumende ngaigadzirise nyaya yeupfumi hweZimbabwe. Ngaione kuti yauraya chikonye checorruption. Chikonye checorruption kana chafa, ikonomi yedu yakatonaka kudhara kana pasina corruption. Upfumi hurimo kudhara muvhu, upfumi hurimo mafectory anotanga kusimukira. Zvinhu zvotanga kuimprove, vanhu vedu vachidzidzawo kuzvikoro zvine maticha. Ndo zvakanyanya kushata muZimbabwe zvino. Vana vedu vari kufira mumakomba vachitsvaga mari vachikorokoza. Hazvifaniri kudero. Kushaiwa zvokuita kunoitisa kuti vana vanonge svosvino murumo saizvozvo. Economy zvinhu hazvinambomira musha muZimbabwe. Nyika yeuchine mukaka, vanhu vachistavha munyika yakanaka kudai. Mwari uchatonga vanhu vanokonzeresa kutambura kwakadai muZimbabwe. Nokuti Mwari achiri pachigaro nanhasi.
Vaimbova gurukota rezveutano Dr. Henry Madzorera vari parunhare kukwekwe neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday, mutungamiri weMDC Alliance vaDouglas Monzora vanozivisa kuti nhaurirano pakati pava Emmerson Mnangagwa nebato ravo pamusoro pekuumba hurumende yomubatanidzwa kana kuti Government of National Unity dzava padyo nekupedziswa. MuNewsday makare, hurumende nevashandi vayo vanotarisirwa kunetsana mushure mokuziviswa nehurumende kuti vashandi vasina kubayiwa nhomba yecovid-19 havasi kuzopiwa mihoro yavo. Kuroneko rinoti Bulawayo yashandisa mabhazi makumi matatu kutumira vechidiki kuHarare kumhemberero yeNational Youth Day, uko mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vari kutarisirwa kutaura pamusoro pekurwisana nezvinodhaka. Zuva iri rinopembererwa musi wa21 kukadzi, rinova zuva rekuzvarwa kwevaimbova mutungamiri wenyika Mushakabvu Robert Mugabe. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Studio 7 makadi. Uye ndinonzwa kunyarira vamwe vanhu veZimbabwe so vanonzi vaZANU-PF. Shuwa mungangomuke muchiinstructa mapurisa kuti vabhuloke vanhu. Zvinonyadza pasi rese. Nyika dzese dzine maopposition. Hakuna zvakadaro. People are free to express my rights avo. Saka kana muchivharira ndozvinotirambidza here pakuvhota muchaita sei? Muchati bhuloka kuenda kunovhota? Hatichadi. ZANU-PF 40 something years muri pachigaro. Zvinhu zvakasiyiwa naSmithi Mugabe achizviuraya muchigovana muchienda kunze kwenyika kunodhevheropa ikoko, muchitenga dzimba mukarwara munorapwa ikoko. Hapana chamakadhevheropa muZimbabwe. Chamakaita kutouraya zvinhu zvakasiyiwa naSmithi. Saka hatichadi. Munotaura kuti hatidi masisi mota dzenyu dzisabhuloke vanhu. Hakuna mota dzinoblokwa because mota dzese dziri muZimbabwe, it belongs to CC. Polisi yacho, masoja, vanhu vese ndeve CC. Saka munondishamisa kuti muri kuti vachablokwa ndevapi? Vanhu vese ndeve CC. Hakuna chamboda ZANU-PF. Zvenyu ndezvekufosa zvemuri kuita zvokurova vanhu. This is 20th century. Muri kuswera muchirova vanhu pakaita.
Mamuka sei ma citizen. A citizen mamuka sei handina mashoko mashomanana. Handida kuti leadership yedu ichinjewo painoti 6 million vote. Sekuona kwangu iye zvino pa 6 million vote ngavachiti 8 million vote. Nokuti tane imwe million iri kubva kucha kuzano. Kozoita vari kuregister imwe million saka ngavati tichibva pa 6 million vote tichiti 8 million vote. Sanganisironi hama dzedu dziri kuuya dziri kubva kusanita. Kozoitawo pane murume ataura zvake palive talk. Handizivi zvangu kuti ati anowanika paRainbow Tower. Achiti anzi anopa madonation kunana Nigeria, Algeria. Kati inini hatitombomuziva, inini one nhamo yangu yandiri kuita ndikushaya chekudya chaicho ndiri pano paipoi. Ndonzwa kuti munhu ari kutotonota, mumwe munhu ari kutonodonata kunze kwenyika. Kuti handivana baba here vanonosapota vana vemagirlfriend vachisiya vana vavo vane tsari. Kozoita uyu gakanji. Chavaitiroverawo chii? Shanduko ndeyamwari iyi. Vanhu vese vakarova gakanje mwari ave dimi.
Ndinopa kutenda kune vana veZimbabwe sapoti yavo takaiona kumusango rali yeTCCC. Zvandinoda kutaura nechekuti vakuru veZimbabwe vana purezidendi Mnangagwa nana Chiwenga vanga vari vamwe vanonzwa maadvise evanhu vanotaura napurezidendi Chamisa vataurirana nekuti purezidendi Chamisa ndowane iyesu. Mapurisa emuZimbabwe nemasoja ekuZimbabwe vakawana basa kuTCCC rekushungurudza masapotazi eTCCC but ngatiendei mberi. Muri kutaura natafadzwa mushonga.
Vashamariri vestudio 7 makadini. Mashoko angu andoda kungosiyira kuvana veZimbabwe ndeyekuti mukomana unoyu Mnangagwa ngarege kupusisa mhuri yeZimbabwe, ngarege kuzviita kuti kana achiti wakagwa hondo oti wakagwira nyika vanhu vose vava vanhu vake isu hatizivi. Ngarege kuhlitidzira vanhu isu hatizivi. Tiri kutaura ndiri pano papolokwani toitwa Bima, vamwe vanonditi Stole. Ndiri pano papolokwani mutaure kuti arege zvokuhlitidzira vana veZimbabwe. Tiri kuti mukomana ngaapinde hake Chamisa chete chete, ndo mashoko angu. Shuwa takadzidza kuchikoro takainda kuuya kuno South Africa kuzi kuda kwedu. Zvose takaita mabhuku tinawo takadzidza asi hakuna basa. Migwagwa izvezvi haitarisiki. Ndini pano ndoitwa Bhima, ndobva pamberengwa apo Parengwe. Handitauri ndichihla, handina wandinohla. Vanhu vestudio 7 ndinokumbira musvitse mashoko awa pasina kuhla. Kana vachiuraya zvavajaira vanhu vezano PF ngavave vandiuraye pano papolokwani pasichiwo.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zviri kuitika muAmerica. Kuvharwa kwezvondo rose kwakaitwa zambuko pakati peAmerica neCanada zvondo rapera kunonzi kwakakonzera kuti America irasikirwe nemari inopfuura bhiriyoni remadhora zuva nezuva. Zvondo rapera vatyairi vemagonye echibo kuCanada vakamisa marori avo pabridge rinobatanidza nyika mbiri idzi mumatunhu eMichigan muAmerica neOntario kuCanada vachiratidzira kusada kwavo kumanikidzwa kubayiwa nhomba yeCovid-19 pamwe nokumanikidzwa kupfeka mamask. Nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeVry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti America haisati yatanga kunzwa kurwadza kwakakonzerwa nekuvharwa kwebhiriji iri kwesvondo rose, vachiti vanhu vachatanga kunzwa kurema kwacho pasina nguva refu.
VaCanada vakava organizana kuti vakafoma yavanoti Freedom Convoy vanodhiraivha mangururu vaya vaya vane chichemo chokuti aiwas kumanikidzwa kubayiwa Jackson reCovid hatidi plus mamwe marestriction anga ariso Canada ikoko vakati aiwa isi hatidi. Kana mada kuti marestriction iwaya akaita zvokubayiwa usinga du chida isu tagudi tangu farama roads atia drive saka waka pakuku wachifamba kuno shika wamuacho wakaenda kuparamendi yuku Canada wamuacho wakaenda kupi wakaenda pa maboda ya Amerika baine freedom convoy wachiriza mabera wachivatapo wachimba wachini wachizama kuti iskwiravo rinz wike saka waka fara trade ya Amerika ni Canada pamuche tena vanwa niko wachita hapo kufamba kuenda u Canada kaka kuya kwa Amerika waka zifara isusu
chinangwa chukuno vara bridge iri riri pakati pe America ne Canada chachiri chei
chachiri chokuti kana vakaita izvozvo ufumi hwese hwa America no hwe Canada hunogona kugwadama neimwe nzira kana hwogwadama kudero zvido zvavo zvavanenge vachidaiwo kuti vanzi aiwa musapfeka mamaski vanzi aiwa musamanikidza kubayiwa zvichange zvidi zvichange zvichiteererwa zvichiitwa ndo chachiri chido chavo ichocho chaicho asi hurumende yecanada yakati aiwa hazvigoni izvozvo kuti zvifambisa izvozvo hurumende ine zvainoda kuti zviitwe kuti chirwere checovid chipere saka mukuru wepresidendi wecanada vajustin trudeau vakatora mutemo Emergency Act nokutora mutemo uyo wakadai wadavana masimba okuti zvipedza zvose izvi vobva vovhara dzimwe mari dzinoenda kumatracking company iwawo mangururi iwayo pamwe chete nokubhana vanoridza mabhera amangururu for mwedzi miviri iri kutevera
kungovharwa kwebhiriji uku kwakabata America zvakadii
kwakabata America zvakati kure chaizvo tinoona kuti makambani mamwe makuru anogadzira mota akaita sana Ford Motor Company vana General Electric vakava tovhara mamwe mabasa mamwe mabhizinesi avava noita kuti zvinhu zvavo zvimwe zvinosvikira nokanada topadhuze nokwazviripopo zvobva zvodhiraivhiwa zvosvika kwavari kuvari kumichigan uko mamwe mabasa omuamerica akatopera nokuti vanenge vakamirira varimwe vakamirira zvinei zvichibva kucanada ramangururi iwawo kwozoita kuti zvimwe zvinhu zvakatanga kushayikwa kune dzimwe nzvimbo zvaifanira kunge zvichibva kucanada zvekare zvimwe zvaiwanikwa zvacho pazvinei zvava kunoita zvishoma mapuraizi acho anga akutanga kukwira zvekare nokuti ufumi hwanga husingafambi mavhiro oufumi anga asati achafamba tinoona kuti makambani vakabva vati takutakura zvinhu zvedu nendege asi ndege inodhura saka zvinobva zvazodhurisawo zvinhu zvazvo kana zvavo zvacho kana zvava kuzosvika kuvatengi muamerica zvose nokucanada hapana chaifamba chindeko inyika dzinokidzana zvakanyanyisa chaizvo zvakangofanana nezimbabwe nesouth africa
saka makatarisa izvi munoti nyika yakanyanyisa kuremerwa nezvakaitwa navatyairi ava ndeipi pakati penyika mbiri idzi
ndinoona sokuti icanada asi tikada tokuzvitarisisa ufumi hwecanada nohweamerica hwakabatanidzwa kunge mapasha chaiwo akatosara pasi saka ufumi hwose hweamerica hwakaafektwawo chaizvo zvinogona kusaonekwa ike zvino asi nokufamba kwenguva tichatanga kuonekwa kuti aiwa mabhiriyoni namabhiriyoni oufumi anga akabatwa akatozvuva roga roga America necanada vairuza mabhiriyoni akawanda ingava peturo chaiwo kana dhiziri raidero richitengwa namangururi iwawo achifamba raarisingatengwi saka nyika dzose dziri mbiri idzi pamwe chete nepasi rose nokuti ufumi hweamerica hukakosora ufumi hwepasi rese hunokosora nokuda kweglobalization yatinohwaiye
nyanzvi mune zveupfumi vachidzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7 sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi dzimwe nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti musangano wakaitwa nebato reCitizens Coalition for Change wakaratidza kuti Zimbabwe ine mapato maviri ezvematongero enyika masangano eZimbabwe Election Support Network neElection Resource Center anobatana mukubatsira vanhu kuti vanyorese kuvhota nyanzvi mune zveupfumi dzinoti kuvharwa kwemuganhu weAmerica neCanada kwakaitwa zvondirapera hakusati kwatanga kurwadza vagari vomuAmerica tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.